Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro ndira 31 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera hurumende tsamba vachiratidza kusafara kwavo nekunonoka kwavanoti kuri kuita hurumende kushedzera musangano wekuzeya nyaya dzemihoro.
Tatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo kana kuti mahofisi atinoziva kuti ikonomi yeZimbabwe ndoko yakakuvarira. Saka maofisi ziyano tisanganisira maofisi avabiti, anosanganisira waimbo vemuzinda we United States of America Embassy, anosanganisira maofisi aimbo vaibato rinopikisa, anosanganisira magolf club kwa iendo na vanhu vakaita sana atsvangirai vachinotamba golf ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika.
Mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Gakanje Kandishaya vanoti vachange vachishanyira maofisi nedzimwe nzvimbo dzinoshandirwa nevanopikisa hurumende. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera mamwe makurukota ehurumende vachigunun'una nekwavanoti kunonoka kuri kuita hurumende kushedzera musangano weNational Joint Negotiating Council wekuzeya nyaya yemari yavanotambiriswa nezvimwe zvinobata raramo yavo. Panguva iyo vashandi ava vari kugunun'una kuti mari dzavari kutambiriswa hadzisisina chadzinotenga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavasvitsa kuhofisi yavapo mavhima, vanove gurukota rinoona nezvevashandi pamwe negurukota rezvemari vamutuli Ncuve nasachigaro wepublic service commission vavincent Hungwe, mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander, vatisangano ravo harisi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kushevedzera musangano weNJNC kuti vapedzise nhaurirano dzavakasiyira panzira musi wandira 14 pasina chisungo chakabuda pamusangano uyu. Amai Alexander vati havasi kufara kuti mushandi wehurumende ari kutambira mari iri pasi, ari kupiwa mari inoita madhora zviuru 10 nezvisere ari maRTGS, asi mhuri imwe chete ichida zviuru 40 nezvipfumbamwe zvemadhora ari maRTGS pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vachausi chinosengwa.
Tikatarisa mari yakatambirwa nevashandi vehurumende munandira haina zvainokwanisa kuti ite vashandi vehurumende kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuzvikoro, vakwanise kuenda kumabasa, vakwanise kudya. Mari iyo haikwani. Tikatarisa veConsumer Council, mari yavari kutaura kuti inoda Family of Six nemari yakatambirwa nevashandi vehurumende iri pasi chaizvo. Zvinova zvinoratidza izvo kuti vashandi vehurumende vaita yatinoti total incapacitation kana kuti complete incapacitation yekutoti havachakwanisa kuinda kana kumabasa.
Vachinosengwa vati musangano wavakaita mavhiki maviri adarika hauna chawakabuda nacho, kunyange hazvo hurumende nevashandi vayo vakabvumirana kuti mari iri kupiwa vashandi shoma zvikuru zvekuti vashandi vehurumende vave kudya nhoko dzezvironda. Vachinosengwa vati izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Izvi zvadai izvi zvinokonzera kuti paite kusagadzikana munyika yatingati a threat to national security yenyika. Wai tichidaro vashandi vehurumende vakaenda kumabasa vane nzara, vakaenda kumabasa vasina kufara. Hazvizombi kuti zvinangwa zvehurumende zvavanenge vanazvo kuti vashandi vavo vaite nemapolisi zvavanenge vaita kuti vashandi vavo vaite haazobudi semarongerwo aanenge akaitwa. Saka ndozvatanga tiri kuvarangaridza kuti aiwaka devanga vauya patebo tataurirana zvikoro zvati zvavhurwa paitwa something at least yekuti vashandi vakushenwe vaende kumabasa pamusoro paizvozvo takanga tavapa our position yataitaura isusu kuti no mushandi wepasi akanga achitambira iyo $670 United States dollars zvingatibatsira
asi mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati hapana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kumusangano weNJMC kunyange ukaitwa sezvo vachiti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nevashandi vayo
kunonoka kwavari kuita nhaurirano dzeNJMC kunoratidza kuti havana hanya nevana vavari kuti zvikoro zvivhurwe kuvhurwa kwezvikoro kwavari kungotika mabhokisi havanei nekuti maticha achauya kana kuti acharega sezvo kuti vana vavo ivo havadzidze kumapublic schools kwedu iyo NJNC zvayo pache zvayo yangove bhodhi rinongoita rekumwati kupanana maallowance nekudya mabiscuits hakuna chinonyanyobudawo chinobatika solution yaakutodzoka kuvarairidzi solution yaakudzoka kumaparents yaakudzoka kumalearners ndovega vane simba rekuti kana vabatana vaita resistance vakwanisa kupusha vanokwanisa kuti vavhundutse hurumende iyi ikwanise kudzorera mari yematicha pa-pre-October 2018
mutevedzeri wegurukota rezvevashandi valove more matuke vati vanga vakabatikana vakati titaure navamavhima avo vati vari pazororo pari zvino hatinawo kwanisa kubata munyori wepublic service commission vajonathan utaunashe avo vanga vasati vapindurawo mibvunzo yatavatumira zvichakadai mamwe masangano evarayiridzi akaita seR2s Progressive Teachers Union of Zimbabwe pamwe neZimbabwe Teachers Association anotiwo nhengo dzavo dzinogona kutadza kuenda kubasa pachavhurwa zvikoro svondo rinouya sezvo achiti nhengo dzavo hadzisi kufara nemari yadziri kutambiriswa nehurumende masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti ibhadhare vashandi vayo mari inoita $540 iri mari yekuamerica sezvo achiti mari yemuzimbabwe haisisina simba ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore
Zimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri weZANU PF vaAlex Gakanjike Kandishaya vanoti vachange vachishanyira maofisi nedzimwe nzvimbo dzinoitirwa misangano yavati yekutengesa nyika nevari mumapato anopikisa Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vakandishaya vapomera matambudziko ose ari kusanganwa nawo munyika kune vavati vatengesi vanotsvaga kuti nyika dzekumavirira dzigare dzichishora nekusada kubatsira Zimbabwe vakandishaya vati ivo nevamwe vechidiki vachange vachishanyira mahofisi aya nedzimwe nzvimbo dzavanoti kune honzeri dziri kuita kuti upfumi hwenyika hurambe huchidonha pasi pechirongwa chavari kudana kuti emotional toll vatiwo vachange vachishanyira mahofisi emumwe wavativedzeri vemutungamiriri webato idzva Red Citizens Coalition for Change vatendai biti
vechidiki vezimbabwe taatichiwirirana kuti ngatifambei tichishanyira nzvimbo kana kuti mahofisi atinoziva kuti ikonomi yezimbabwe ndokwayakakuvarira saka mahofisi ziya anotisanganisira mahofisi avabiti anosanganisira waimbo vemuzinda weUnited States of America Embassy anosanganisira mahofisi aimbova ibato rinopikisa anosanganisira magolf club kwaiendwa nevanhu vakaita sana atsvangirai vachinotamba gorofu ikoko vachiwirira nevarungu kuti ngatiparadze nyika anosanganisira zvipatara zvakafira vana vezimbabwe vashaya mishonga nekuda kwezvirango zvoupfumi zvakakokwa nevamwe vedu vangaida kuti haumbimbitoka saka taakufamba nevechidiki tichivaratidza kuti aiwa zvekuenda kunana chimoyo zvakanaka asi ngatitarisei nzvimbo dzaurayirwa vanhu vedu muzuva ranhasi aiwa ngatifambei tichiona bani esa tinoziva kuti apa ndopakatsogodzerwa nyika yezimbabwe ndozvatawirirana saka tiri kutanga mangwana
achibvunzwa nestudio 7 kuti chinangwa chavo chinenge chiri chei vakandishaya vati izvi vari kuzviitira kuti varatidze vechidiki kuti matambudziko avo ari kubva kupi
izvi zvinobatsira kugadzira njere dzevechidiki chinonzi kuziva mbuya huudzwa zvinorevei munhu wese anofanira kuziva nhoroondo munhu wese anofanira kuziva pabva dambudziko rake
vakandishaya vati vataura nemapurisa vakatiwo nzendo dzavo idzo vati vachaita mumaguta akasiyana-siyana dzinenge dziri dzedzidzo nekudaro hazvinei nekuwana mvumo kubva kumapurisa asi vabiti vati zviri kuda kuitwa izvi hazvisi zvitsva vachiti vakandishaya ndizvo zvavanogara uita zvekushanyira mahofisi avo kwavo kunoita mirizhonga. Vabiti vati zviri kuitwa izvi runongova ruvengo kwavari pamwe nebato ravo.
Ndezviri zvinhu zvezvanopiwa iye muchinda iyeye anonzi Gakandi CIO. Gore rino chairo anga ari pamahofisi anaye achiimba asi mapurisa vakamuita. Gore rakapera akatotretena kuda kutondiuraya, ndinotwa nemameseji acho. So zvinhu zvoda kunanga kuropa, zvinhu zvoda kunanga kuti vandiuraye nekuti ZANUPF haidi kana kutombondiona ende haidi kuona bato randiri ndizvo Coalition for Change nemutungamiri wedu Baba Advocate Nelson Chamisa. So zvinhu zvehuo.
Vabiti vatiwo chinangwa chikuru ndechekuvatyityidzira nekutyityidzira bato reCitizens Coalition for Change, asi vakati zvazvisi kuzoitika.
Zvinhu zvevanhu vada kushishidzira kuti titsauke munyaya yechanduko, hatife takatsauka ba.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development vaOwen Liwayo vashora mashoko avakandishaya.
Ava vanhu vada kupedza kuti pane mutemo uda wakagadzirwa nehurumende weTVO Amendment Bill kuita kuti paunozoenda kuvanhu vange vakidza chikero chekuti vanhu vange vachiutambira. Saka itori kampeni yavatanga yakatarirana nezvePVO Amendment Bill.
Valewayo vatiwo zviri kurongwa navakandishaya zvinotyora mutemo yenyika pamwe nekutyora kodzero dzevamwe vanhu.
Vanhu vanenge vachiita kumhanyisa ivi reZANUPF havanyanyi kutarisa marights, vanoshandisa kutyisidzira, havanyanyi kukoshesa kuti munhu ane kodzero, havazvitarisi izvozvo.
Tsvakurudzo yakabudiswa neTransparency International svondo rapera inoratidza uori ndihwo huri kuvhiringa zvakanyanya upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Rezveutano rinoti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nacho vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 5337. Vanhu makumi mana nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe kana kuti 229,460. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nemanomwe zvine mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 4,267,550. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu nemasere kana kuti 3,296,368. Vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi mashanu nemashanu zvine mazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 55,381. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana nhomba yeCOVID-19 kuti inyatsoshanda zvakanaka. Kunyange hazvo bazi rezveutano riri kuti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchidzikira. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti dzatangawo kuongorora zvakasimba mashoko ekuti pane imwe mhando itsva yechirwere cheCOVID-19 Omicron iri kupiwa zita remadunirirwa rekuti Stealth Omicron kana kuti BA.2 iri kubata vanhu vakawanda kunyika dzekumawirira dzeEurope. Asi vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato rinopikisa richangoumbwa reCitizens Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti vanhu havafaniri kuvhunduka.
COVID-19 iri kushereketa zvikuru panyaya yekuti iri kuve ichichinja-chinja, ichiita mamutation, ichichinja unhu hwayo. Asi chatoda kuemphasiza kusimbisisa kuvana veZimbabwe ndechekuti izvo madzivirirwo eCOVID-19 imamwe chete, whether tiri kudhila nealpha variant kana nebeta variant kana nedelta kana neomicron, ngatirambe tichingoramba zvataiita izvo zviya, ndozvinoshanda zvokugeza maoko nemvura nesipo nguva dzese very frequently kungogara-gara geza maoko nemvura nesipo nokuti ndiwo anofambisa chirwere ichi masanitizers anoshandawo kuuraya utachiona humaoko edu
vanhu vari kuteedzerawo here semaonero amuri kuita zviya zvekuti vagare vakatarangana kana kuti social distancing
nyaya yesocial distancing tinenge tatoikanganwa nokuti ukaenda mumastoro unoona kuti vanhu vanonge vakangopakichana ngatimirei tiri kure nakure 2 meters apart dzakanaka nyaya yachayo chayo ndeyekuti kugara kure nevamwe ndokwakanaka kana uchikwanisa kugara 10 meters ndo dziri better than 1 meter saka ngatigarei tiri kure nakure ngatisaunganai mumba imwe chete kana tine zvatiri kuita tiri mumba ngati make sure kuti pane ventilation yakakwana mawindo akavhurika mhepo iri kuvhuvhuta kana mafeni aripo ari kuvhuvhuta zvinobetsera izvozvo kuti tisapanana utachiona ngatisambundirana-mbundirana ngatisamhorosanai nemaoko kubatana maoko iwo mastrategi iwayo masuper spreaders
ndeyapi aya
mariro nyaya yemichato ngatichenjerere nokuti tichiri kuona izvino kuti kukaitika mariro kunozofa vamwanhu 3-4 very close family members nenguva pfupi pfupi inotevera mazuva mashomanana anotevera imhaka iyoyo yokuti kumariro taakuchema umwe wedu taakuita cast off restraint taakufunga kuti kuchema ndo kwakakosha kudarika kuzvichengetedza utano hwedu izvozvo zviri kuurayisa vanhu vakawandisa ndichikurudzira hurumende zvakare hatimbonyarare panyaya yemazupco buses
zvii zviri kukodza imoyo kuzupcoko
nokuti ndiri kuona huori nokusafunga kwakanaka wokuti hurumende yakaita bottleneck patransport system panguva yavaifanira kuvhura transport system kuti vanhu vese vafambe vakavafefeterwa vasina kumanikidzana sezvo vari kuita izvino mumazupco buses tikangoita izvozvo ndinoona kuti todzivirira COVID zvakanaka nyaya yekubayiwa nhomba ndoyokupedzisira munhu wese ngaabayiwe nhomba nhomba dzinobetsera hatakubva nadzo pano nhasi vana vezimbabwe vanoziviwa nemascars enhomba pashoulder pavo ngatirambei tine mbiri iyoyo yokubayiwa nhomba zvinotibetsera
vaimbova gurukota rezveutano vari munyori wezveutano mubato idzva recitizens coalition for change Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mapurisa emukenya anoti asunga munhu mumwe chete anofungidzirwa kuti ndiye ateya bhambu raurayisa vanhu 13 nhasi vange vari mubhazi range richifamba padyo nemuganhu wesomalia nekenya nhengo dzedare reseneti muamerica dzinonzi dzave pedyo kuwirirana pamutemo wekutemera russia zvirango pamusoro pezvairi kuita muukraine uye zvimwe zvirango izvi zvichatanga kushanda russia yacho isati yapinda nechisimba muukraine ZANU-PF inoti haisati yatambira komiti yemashonaland west sezvo pachiine zvinhu zvinofanira kugadziriswa mudunhu iri nunurai jena anoti panyaya inotevera
komiti yeprovhinsi iyi iyo yave kutungamirirwa naamai mary muriswa chikoka vana vagurukota redunhu iri yakaswera zuva rose musi wemugovera svondo rapera ichiedza kugadzirisa zviri kunetsa vanoziva zviri kuitika mukomiti iyi vanoti dzimwe nhengo dzakakundwa musarudzo dzemuprovhinsi dzakaitwa mwedzi wapera dzakapiwa zvigaro zvepamusoro kudarika nhengo dzakakunda musarudzo idzi semuenzaniso muchinoi muzvari magi chidarikire vakakundwa naamai linda sauramba pasarudzo asi muzvari chidarikire vakazopiwa chigaro chekuve munyori wezvekufambiswa kwemabasa mudunhu amai sauramba vachipiwa chigaro chemutevedzeri wemubati wehomwe kuchegutu mumwe wevechidiki vatimoti masviba vainzi vabviswe pachigaro chekumirira vechidiki vachinzi vakurisa asi vari mudiki kuna sachigaro uwele chidiki mudunu iri vatafadzwa masenda. Mutauri webato rezanu PF mudunu remachona Land West vanaijo Murambiwa vabvuma kuti komiti yavo haina kugamuchirwa nepoliti biro vachiti kune dzimwe nhengo dzakakundwa dzakaendesa zvichemo izvo vanoti vakagadzirisa nemugovera.
Okay, is matter and everybody ma complain. Whenever no I'm gonna complain. My elections every time by no it's even my general election. But you know no unita. Sagawa no unita vangavari ku gazuriswa zvichemo zvavo zviongororwa nevakuru vakatumirwa pakupolitibiro. Asi hapana machenji akaitika.
Vamurambiwa vati vanofara kuti komiti yavo yakazogadzwa zviri pamutemo nemugovera mushure mekugadzirisa zvose zvaidiwa.
Tapedza maelections semusangano tisati tagara tinofanira kukumichidzwa nebandiko redu repolitiki zvinova ndizvo zvakazoitwa muso mugore pakauya mapolitiki remamba dzedu. So there were no changes but maybe one or two in the UPK.
Asi dzimwe nhengo dzaramba kuzivikanwa dzinoti hapana chakagadziriswa nemugovera. Murongo wemisangano muzanu PF vamike dina vabvumawo kuti komiti yematonal and west aida kugamuchirwa nepoliti biro sezvo sarudzo dzisati dzapera kuitwa mumatunhu madiki ose.
Kwakapera tikati kumash west vavasati vapedzisa takatikanzi aiwa approva mamwe ese vemash west chivapai nguva yekunopedzisa saka nguva yacho vakapuwa yaiva wikendi iyo yapfuura saka ndinotaira kuti ndichawana ripoti nhasi yekuti zvakafamba sei pawekendi.
ZANU PF yakaita sarudzo dzematunhu mwedzi wapera idzo dzakaita mitauro kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vakatambira zvakabuda musarudzo idzi vakakurudzira kuti vose vakanga vakundwa nevakanga vakunda vashande pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Bato Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rave bato idzva rakazvimirira risinei nechose chine chekuita nebato reMDC rakavambwa namushakabvu Morgan Tsvangirai muna 1999. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaostarosi ziva vati mashoko ekuti vabude mubato reMDC zviri pamutemo mashoko asina musoro sezvo mutemo uri pachena kuti munhu anenge ave nhengo yerimwe bato anobva atorega kuve nhengo yeMDC.
Ndosaka vachironga nyaya yekuti maMPDN mutemo uri clear munyika muno. Hatingasiri takudzidzisa vakomana nevasikanawo nyaya dzemutemo kuti mutemo uri clear kuti kana munhu wajoina imwe bato yevhoti automatically resign from the other party. Plus hatingasere nyaya idzodzo. MDC nemaMDC nezvechinja is part of our pasa tisiwo ikoko zvavanoita kukunde zvavo isuwa yenew political party twitters zvedu zvecitizens coalition for change.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weCCC mudunhu reMashonal and West vaRalph Magunje avo vati nhengo dzavo dzakabuda mubato reMDC nekusapinda mumisangano yebato iri kubva mugore ra2018 kusabhadhara mari yekuva nhengo kwemakore matatu uye kuve nhengo yerimwe bato sezvavakaita.
Mukasabhadhara masubscription fees ako consistently membership yako ndopedambura ipapo zvisina notice ende vazhinji vari kutipusi hatatisingabhadhara masubscription fees. Ndinodavira kuti vana mwanzorera namashakada vakaita mamiting ano pfuura matatu isisu pamitings iwayo hatinombatamboita atende kana vanhu miting. Bumbiro repati remutemo repati rinotaura kuti izvo kana usina kuta atende mamiting
matatu saka tevedzana membership yako inomba yaparara
asi mutauro weMDCT vaWitness Dube vati vari kuyambira nhengo dzeCCC kuti dzibude mubato ravo zviri pamutemo kwete kuti vazoyeuka bakuvanaiwa vave kuzovadzinga zvakare muparamende nemumakanzura kana vakunda vaDube vati bato ravo rine ruzivo rwakadzama pamusoro pezvinotaura mutemo webato nokudaro nhengo dziri kuzviti ndedzeCCC dzisazochema mune ramangwana nekuda kwenharo dzadzo
chandingangode kutaura panyaya ipari zvino ndechekuti vanoziziva wani vanhu ava kuti hatiwanzovhure muromo kutaura mazwi anodonha pasi achinhongwa nehuku zvikuru sapanyaya dzine mutemo mukati ukaona tataure chinhu taziva kuti mutemo wedu unofamba sei nhengo yebate tirege kuramba tichingonyasisana tichingozuzurudzana takubvisana muzvinzvimbo munhu ambopinda vanhu ngavazive kuti constitution yavo vanoitevedzera zvizere kwete kunyembera kudzungaira
nyaya yekuvhomorana pazvigaro yakatanga apo bato reMDCT rakadzinga nhengo dzeMDC Alliance muparamende nemumakanzura richiti inhengo dzaro dzakanga dzasiya gwara remusangano ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Tamura, not the checker. My settings, my frequency, my feelings. What is I want you? And this is my guy. And this is good. I got to mix a link and never do a guy. Who's a tete Ravana? When we end this damn. Don't type like a sungi rajas from Chichi. Why I got to pick as a crown.
Bano de la Nima. Nima. Bano de la Amenun de Zabu.
I really don't care. Did it with shika shika chango shika shika so I see you there. Yeah. Bottom line and the kendenge. Name your prize and the tengeke. Bondo the tura and the tengeke.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika murongwa wesarudzo dzema by elections. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vashandi vehurumende nhasi vanyorera tsamba makurukota ehurumende vachiratidza kusafara nekunonoka kwavanoti kuri kuita kushedzerwa kwemusangano yakanangana nemari dzavanotambiriswa. Mukuru weZimbabwe Citizens Forum vaAlex Gakanjike Kandishaya vanoti vachange vachishanyira mahofisi nedzimwe nzvimbo dzinoshandiswa nevanopikisa hurumende. Tabata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.